Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani kuti parikuchowedzerwa maybe from 17 kusvika kunana March 2 zvavaita nezvimwezve pamagedhe like different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai, saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwasa musoro makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Fora zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date charo kuti zvinhu zvinoita normal rini.
Kupanyaya yekumabasa nekuzvikoro uyezve nenyaya yechikafu zviri kufamba sei?
Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, maprimary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Kunyaya dzechikafu pavhurwa vhurwa nzvimbo shoma nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder futi online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinza chaipo chaipo pamunenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikokoko. Iye zvino izvi mazimbabweans hatisati tane muzimbabweni abatwa nechirwere, asi varipo mazimbabweans akatoti wanitei ari kugara kuHohan vari kudzidza vari kumayunivhesitis. But chikafu ndakatombotaurawo neveembasi yedu, vakataura kuti yanzi chikafu vana vakaendeserwa chikafu.